mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro chikumi 17/2019 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa pafacebook peji yedu izvozvi ini ndini tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi
varayiridzi vari kuzokwenda pafase 2 yekuramwa mabasa kutanga musi wechipiri kusvika musi wechishanu vachiona kuti kuramwa mabasa kwavakaita pamusi wapiri kusvika musi wapase 2 hakuna kuteererwa nemushandirwi wedu haana zvaakaita kugadzirisa nyaya muhoro wedu vakangoita kuwedzera kukutimaisa vashandi kuwedzera kuvagadzira kutocha
varayiridzi vanoti vacharamwa mabasa kubva mangwana chipiri kusvika musi wechishanu gurukota rezvemhando dzemoto rinoti zesa iri mushishi kuedza kugadzirisa magwenya akawanda emagetsi
vajulai mwoyo vari kuita kunge zvinonzi chitungwiza hausi havatungamiriri kubva pavapinda pachigaro chavo 2017 kusvika patiri nhasi hatisati tamboona rutsoka rwavo mumusha wechitungwiza saka zvinoreva kuti nematsamba nemapetisheni atakanyora zviri kureva kuti vavasati vada kusangana nesu
sangano rechitungwiza residence trust rinokurudzira vagari veguta iri kuti vauye kumusangano uchaitwa nhasi mangwanani nemagweta anorwira kodzero dzevanhu tichanzwa zviri kutaurwa nemi vateereri vestudio 7 iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUS rinoti nhengo dzaro dzicharamwa mabasa kubva mangwana chipiri kusvika musi wechishanu mukuru weATUS vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti hurumende haina chayakaitira vavarayiridzi mushure mokuramwa mabasa kwavakaita mwedzi wapera vachiti sangano ravo richaramba richiita izvi kusvikira hurumende yanzwisisa vamasaraure vati varayiridzi vaifunga kuti hurukuro nehurumende dzinogona kupedza zvichemo zvavo vave kuona kuti vakamirira chitima panokwirirwa mabhazi tatadza kubata gurukota rezvemabasa amai Sekai Nzenza kuti tinzwe pamire hurumende
varayiridzi vari kuzokwenda pafase 2 yekuramwa mabasa kutanga musi wechipiri kusvika musi wechishanu vachiona kuti kuramwa mabasa kwavakaita pamusi wapiri kusvika musi wapase 2 hakuna kuteererwa nemushandirwi wedu haana zvaakaita kugadzirisa nyaya muhoro wedu vakangoita kuwedzera kuvhitimaisa vashandi kuwedzera kuvagadzira kutocha kuda kuwedzivanyi masalaries avo asi varayiridzi vari kuti nhamo yatinayo yatakambenge tayataura isiripo pamusi wechipiri musi wa18 varayiridzi vose vanomubato reatus nevamwe vose vari progressive vachange vachizoredza kuenda kumabasa kusvika musi wa21 tichienderera mberi nedanho rekuratidzira kuti tihore mari inotenga kuti kuhurumende ngaitipe mari yedu yatinotandira ari ma$90 kana kuti market equivalent urongwa uhwu huchange huchienderera sezvo kuvhaluata musi wefriday tichiona kuti danho ratatora tatasvika pati asi varayiridzi vari kuti musi wechishanu uchisvika ngatichingoite investment nenyaya yekuti hurumende haisi kutiteerera asi pari zvino takanangana nekusvika musi wechishanu tichaona kuti zvinenge zvafamba sei asi tokufara tichiona kuti varayiridzi vose varedi kuti varwise kuti vakwanise kupuwawo mari inotenga mari inokwanisa kuti vachengete mhuri dzavo
mamwe masangano evarayiridzi anenge achikujoinawo here mukuratidzira uku mukumbomira mabasa uku
tinofara kuti vanhu vese vakuita vachiona chiedza vanhu vese nevamwe vasimbofunga kuti nhaurirano dzine dzazvichazvara vakuona kuti aiwa vakatomirira vakatomirira chitima pabhasitopu rezupo saka hachisi kubhobhera chauya vakuuya vavatiti tiri kuse pamwe chete
Kuvaza mambora mwa mabasa masondo maviri matatu afura pakamboita hurukuru here nehurumende pane zvamakambonzwa here kubva kuhurumende maerero nezvichemo zvenyu
hurumende yakatidudzira MDMC yakadudza shamwari dzayo dzekuapekitaso kuti vataurirane vachinwavo svitigadzike panyaya dzedu asi kutodudza kwakadaita musanganoyo vakuri kuona chitiko chekuraramwa mumabasa kwatatiaita asi nenyaya yekuti vakafunga kuti sekubrutaliza kwavanga vaita vanhu vachisunga vanhu vachirova vanhu vachishizira kuti hatichazokubhadhari vanhu mari vakafunga kuti pamwe zvagumira ipapo vakangogumi nhaurirano dzavo hapana chadzakazvara asi izvezvi vashandi vari kuti aiwazve hatichagumira ipapo tiendeera mberi tinotarisira kuona kuti taramba takadzanya zvakanyanyisa takabatana titaura nezvirimwe chete tawana hurumende yedu ichidi ichinyanyanyisa mwoyo chatinonyofarira pachitiko chatakaita kumashure takawedzera kutibatanidza sevashandi takawedzera kumodzeta vamwe vanga vaine kutya takaita kuti mweya wekutya utame nevanhu vanhu vaone kuti no hapanyisina chatiri kunyanya kutya nekuti tero tikaratidzira tikushungurudzwa tikasaratidzira takaa tikushungurudzwa nenhamo saka vashandi vangobatana vava kuti izvezvi nguva yenhamo isina chekutya yangu yakuti tiratidze kututumwa kwedu nenzira iyoyi yekuramwa mabasa kuti vati pamwe tingazvike tikabhadharwa mari dzedu tikwanise kuchengeta mhuri dzedu.
Mukuru weATUS vaObert Masaraure vari parunhare nestudio 7. Gurukota rezvemhando dzemoto vafortune chasi vanoti zesa iri mushishi kuedza kugadzirisa magwenya akawanda emagetsi uye kukurudzirawo vanhu kuti vashandise zuva kana kuti sola kuti varerutse dambudziko rekushomeka kwemagetsi rakonzera matambudziko akanyanya munyika. Magetsi ari kudzimwa zvatadzisa makambani kuita mabasa. Vanhu mudzimba vari kuonawo nhamo sezvo pasina ari kuziva kuti anoenda kana kudzoka nguva iyi. Zesa ine chikweretiwo kuEscom yekuSouth Africa neKahora Basa yekuMozambique chairi kutadza kubhadhara chinosvika mamiriyoni makumi masere. Makambani aya ari kuramba kupa Zimbabwe magetsi nechikwereti zvapa kuti dambudziko ribve rakomba. Blessing Zulu weStudio 7 abata vachasi akatanga nekuvabvunza kuti nyaya yekuti vanhu vari kubhadharawo nemaRTGS asina simba huwa handiwo here ari kurimera zesa inozoda kubhadhara zvikwereti nemadhora ekuAmerica.
Ndo nyaya dzatiri kuita samanje tinogadzira zesa iyo nyatsosimba kuti tikiti RTGS ruzhinji rwevanhu haruwane maamerican dollars saka totongoita izvozvo kuti tibhadhare muvanhu vese kana vachibhadharawo mari dzavo hapana chinonyanya kunaita.
Chimwe chichemo chaimbenge chiri kuzesa makore apfuura aya musati mava gurukota rezvemhando dzemoto changa chiri chekuti icho dzimwe nguva vamwe vakuru vakuru muhurumende kusanganisa makurukota ehurumende vanga vasiri kubhadhara mari kuzesa. Zviri kufamba sei panyaya iyoyo?
Zesa inacho chikwereti chihombe. Vanhu vakawanda ruzhinji rwevanhu vemuZimbabwe chikwereti ndeche 1.2 billion. Nyange chakati makurukota ose ane chikwereti che5 million zveshuwa shuwa vangaite chikwereti chinosvika here 1.2 billion. Handizvo zvikwereti zviripo zvihombe zvemalocal authority mamwewo madepartments egovernment dzakasiyana siyana neruzhinjiwo rwevanhu saka chikumbiro kuti tese tib tadare maridzedi kuti vatambe tine magetsi.
Totarisawo zvimwe zvamava muchiedzawo kugadzirisa iro dambudziko remagetsi. Zvii zvimwe zviri kuitwa nehurumende kuti dambudziko risarambe richidzoka?
Tine zvinotarisana nesu tinge tichiona kuti tine mainvestment munyaya dzesolar nemamwe ese atinoti marenewable energy, nekubvisa vanhu vakawanda pagrid vanenge vapasolar vozoenda havo pamagetsi ezesa manheru, asi masikati vanenge vachishandisawo zuva iri ratakapiwa namwari ratisingabhadhari. Saka ndo maprograms atoda kuita nekuonawo kuti vanhu vakushandisawo magetsi dzimemwero. Akakosha magetsi, anodhura kuti tingadhimawo zvinhu mumba, kushandisawo zvinhu nekuziva kuti magetsi edu ari kunetsa.
Pane urongwa here wekuchinjawo mitemo yezvekushandisa iro zuva pakugadzira magetsi? Nekuti tinoona kune dzimwe nyika kukurudzira vanhu kuti vashandise iyo solar iyi vanobvisa mitero yezvinhu zvakaita semasolar panel nezvimwe. Muri kuitawo sei imi kukurudzira vanhu kuti vatange kuita izvozvo?
Zvino tiri kuita ongororo yezvese mitemo neziya zvatinoti maincentive zvatinoita kuti tinge tichinyengetedza mainvestors kuti vauye muno nepolisi yedu yesolar tichaita kuti tinge ichibuda kuvanhu gore rinosati rapera.
Gurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Magweta anorwira kodzero dzevanhu nhasi mangwanani achaita musangano nevagari vekuchitungwiza. Mukuru wesangano rechitungwiza Residence Trust, Muzvare Alice Diana Kuzveya, anokurudzira vagari veguta iri kuti vauye kumusangano uyu uchaitwa nenguva dza9 mangwanani anhasi paKey College mumusha weSeke. Muzvare Kuzveya ati Magweta achange achisangana nevanhu vanoda rubatsiro umwe neumwe vasingavabvisisi mari. Tabata Muzvare Alice Kuzveya kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Taona zvakakodzera kuti tibatane neveZimbabwe Lawyers for Human Rights kuti vakwanise kuwana kuvachiita inonzi Legal Clinic. Legal Clinic ichange ichiitirwa paKey College Unity K padhuze nepaAnglican Church, tisati tasvika kuUnity C Junction. Legal Clinic donzo rayo nderekuti vagari vasangane nevanhu vakwenenzveri vemutemo kana kuti malawyers vachange vachionekwa one on one vachitaura matambudziko avo anosanganisira angadai ari nyaya dzeservice delivery kana kuti dzingadai dziri nyayawo dzavo dzavanoda kubatsirwawo nadzo muupenyu. Saka tiri kukoka vagari vose vemuchitungwiza kuti kana vachikwanisa ngavasvike paKey College kubva nenguva dza9 kusvika na4 ma1 on 1 pamwe chete nechitungwiza nevatungamiri vechitungwiza Residence Trust pamwe chete nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights vanenge vachikuonai.
Vanenge vari kumusangano uyu ndivanani uye vanenge vakamiririrani?
Vachange variko kumusangano vari kusanganisira magweta kana kuti malawyers ari kubva kuZimbabwe Lawyers for Human Rights, pamwe chete neni ndakamirira vagari nevamwe vatungamiri vari kubva kuchitungwiza Residence Trust, pamwe chete nevagari vacho vanichange vachida kubatsirwa. Chinangwa chedu ndechekuti vagari vasangane nemagweta vakwanise kuwanikwa vachibatsirwa nyaya. Tine nyaya dzinosanganisira nyaya dzevashandi vasiri kubhadharwa, nyaya dzanambuya nanasekuru vari kuda matitle deeds. Tine nyaya chaidzo dzekushayikwa kweservice delivery muchitungwiza, ndo dzimwe dzenyaya dzichakurukurwa. Ende nedzimwewo dzakawandawo dzinenge dzichinetsawo vagari dzavari kudawo rubatsiro. Saka apa tadeedzerawo magweta kuti vakwanise kuwanikwa vachisangana nevagari, vakwanise kuwanikwa vachivabatsira pachena.
Mava nenguva muchiedza kuita hurukuro negurukota rinoona nezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo, makamboti mavabata here? Pane hurukuro dzamakamboita navo here?
Icho kwadi kuti tave nenguva tichiedza kuti tionane na vadzulai moyo vanova vanomiririra makanzuru edu kana kuti ma local government. Takanyora matsamba, tikanyora mapetisheni, tikaendako asi hapati tisati tavaona. Chiri kutinetsa ndechekuti vadzulai moyo vari kuita kunge zvinonzi chitungwiza hausi avatungamiriri kubva pavapinda pachigaro chavo 2017 kusvika patiri nhasi hatisati tamboona rutsoka rwavo mumusha wechitungwiza. Saka zvinoreva kuti nematsamba nemapetisheni atakanyora zviri kureva kuti vavasati vada kusangana nesu. Saka isusu sevagari taronga zvekare kuti tidzokere neimwe tsamba inove tsamba yekugumisira kunovanyorera. Kana vasina tichazenge tichikuzivisa kuti tinenge zenge takutora matanho api.
Ave vanga vari mukuru wechitrust muzvare Alice Diana kuvheya vari parunhare kuchitungwiza nestudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mudaily News mune nyaya inokurudzira vamunangagwa kuti vaite hurukuro navachamisa kuti parongwe gwara rinofanirwa kutorwa nenyika. Mudaily News nekare vamunangagwa vanoti munhu wezera rechidiki ndiye anofanira kuzotonga kana vachinge vabva pachigaro. Muchronicle mune nyaya yegurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo avo vanoti vanhu vanosvika miriyoni muZimbabwe vanorwara nezvirwere zvakasiyana siyana zvepfungwa. Muchronicle nekare mune nyaya inoti chirongwa chekuti vanoshandira hurumende vakwanise kutenga motikari kunze kwenyika vasingabhadhariswe mari panopinda motikari muZimbabwe chatangidza. MuStandard mune nyaya pamusoro pemapurisa akakanda usi hunokachikidza muvanhu nezuro pavakange vachisunga vanhu 16 vakange vachitengesa mari pamukoto muchinoi. Muchikamu chino chinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Makadi yenyu vashamarari veStudio 7. Mimi nyaya yangu iri pana pasta vakataura paredhiyo vachitsanangura muchivabvunza nezvemutemo wakaiswa munyika yeBotswana, vachitsanangura nezvehugochani, vachitenda kuti Botswana yakaita zvakanaka nekupa mutemo wekuti ngochani dzive nekodzero. Pasta ivava hakuzi kutaura kwemunhu wamwari ikoko. Dai vari mumwe vasiyana neizvozvo, nekuti chinhu chinonzi ungochani zvinhu zvakatukwa namwari. Sodhoma kuti iparadzwe namwari nekuda kwechinhu chinonzi ungochani. Saka dai vari vamwe vaziya zveupasta zvekudzidzisa vanhu, nekuti hakuna pasta anopa kuti anotenda kuti Botswana yakaita zvakanaka. Munhu wamwari anotenda kuti mwari variko kuti achidzidzisa vanhu achitaura zvenyaya yehungochani pasina pasta ivavo.
Mangwanani paStudio 7 network ikendiri muSouth Africa. Ndiri nemaonero angu kuti dai zvaibvira vanhu vambosiyana nemweyo kuratidzira kuzvikuratidzira. Kunofanira kunge kuchiitirwa kuvanhu vane mweya nemwoyo unoona. Hurumende yedu haizvioni izvozvo. Vei kuratidzira muZimbabwe kurwisana nemasoja nemapurisa. So mapurisa nemasoja havana mhinduro inodiwa nevanhu. Number 2, zvinokonzeresa zvekushungurudzwa kwevanhu zvikuru sei vari nezvematongerwo enyika zvatakaona muna January wegore rino. Zve tinoona kuti vanhu vazhinji havana mhinduro yavanowana mushure mekuratidzira. Ndiona sekuti zvakanaka kuti opposition MDC ngaitore mukana uno wokuparidza manifesto yayo iyoyo. Haifaniri kunzi zvakatopfuura yayaiva nayo panguva yemakambeni. chenda na yoku mapurazi kuruku shunguru duwa wanuku. Wajibara tizira kuti dai wali uru mendu, wali waitira shipi. Panesha wali kutarisira kuitiwa ne uru mende ripo ishesha.
Kwa zuwa yukwa zuwa yabatile Studio 7. Ndio kutaura onde kiyo, utaura maone rangu mkatime njika ya Zimbabwe kuti njika edu izo ziyazo ipa 2008 zaitu wa nani izo zaitu wa wezi ya vetu kiwezi cha HIV kukuda ya wanga wari vangu wa muna ngagwa kada ya wari zana sabasi yao jigaru mkwe isha ichiripu na zita zwa kaitu wa mgabi zwa kukiswa ziki simba la ya wari vangu ya waka waka chenjira wa ito vazwa utu rizana zwao beni utu zijira utu zigarada zwao po wa chidiki kutuwa ambu ono kutuwa interstate panyezi zulikitika muka timini kia doa zaipa mkona matija alukurunga kura tijira zuli zaka mita manyama mene nunga usupo wana wote uviri kuchawa kushanda kwa wano ito madokuta futa kuenda futa strike mkoso tuma gezi futi saka inyika yosu wa shani wa urume ndo yosu Zimbabwe yosu wa kutenda kwa strike kimi ito doa zuli wama mita zaita zaipa saka ishi nino urinyo kia jia sunaka orina datenda zangu tila ndiri muno South Africa stand knowledge kuno tuwezi datenda
Kwa zuwai magadi we Studio 7 wanamukomba Jonga wanamukomba Bule inyangu nilodakuta Europa msoro recommend ya kapiwa na pastor we Roma nozuro ye kukurudzira ya ye ungo chani ini nindinoro wadzi wanazo hafafana kukurudzira munu wa pastor wakurudzire zunza kashata kudaro atito stende iri mzimbabwe atide kunzwa nezvinhu zvakaita saizvozvo ndatenda hangu
munofaire muro Studio 7 mutara na simba rashe Nigel Dzikiti chekutanga ndoda kwazisa vashamariri ve Studio 7 Njonga Blessing ndangu imbo karuyo akawo machinja ose anerudo achapiwa kona kona we kona ndinofara makandiridzo udo yangu kwa Studio 7 zvitichisa mbama chisa pamberera Nelson Chamisa
pazwai vashamari ve Studio 7 ndini mukoma tinashe ngomasha ndiri pano pa South Africa zvakaoma tatambura nyika yedu yeZimbabwe tatambura takatiza kunyika yedu yeZimbabwe unoda kugarikita kuno South Africa isu vanokusvaka kuti tikwanise kurarama asi zvinhu zvacho zvakaoma but tazama nepatogona napo tigone kudii kuno kubuchanda kuti tinoyora kumushoto kwasa kurarama pamwe tinokudzorera kunyika ichipikirwa tichindoona kuti tingararama sei mukati menyika ndakai timboona zvari kuronga zvokubudisa mari chaizvo ndezvinofamba sei but hopefully madzana mbwana napo
kwazwai vashamarari veStudio 7 zita rangu ndoitwa Joseph ndiri paSouth Africa dai vatungamiriri veZimbabwe vanga vafunga zvakanaka vaishandisa havo kana rand kuti vashandise mari inotengwa inotenga inokwanisa kuwanikwa nevanhu vakati wandei kwete US rokuti vanhu vashomashoma vari matopovisha ezano chete ndo vanowana US zvinhu zvaomera vanhu munyika ndatenda
tarangu dinaitwa Mika Mulambo Kumanda Chipinge ndiri muno mu Western Cape Town kukayalecha taikumbirawo kuti nyaya dzinoitika kumusha uku dzinonetsa dai mutungamiri wenyika vanova vaED munangagwa vagonawo kusunungure vanhu vasangowane history yekungoshungurudza vanhu kubvira kuhondo naiko zvinhu vanhu tatambura munyika tapota ngavatibatsirowo kunyange vakanyagara mubedroom nomukadzi taikumbirawo mai munangagwa mai Cecilia vagone kuudza murume kuti please sunungura vanhu uitawo history yakanaka mucheneswa pamberi pamwari kana musikatyi mwari ko munozotya sei ko munotungamira tisunungurewo tapota tafane namo kuno kuma tirofunga kudzwa kumusha kudzokeki nhamo yakasunga
vange vari vateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zviuru nezviuru zvevanhu zvakapinda mumigwagwa yeguta rePort-au-Prince muHaiti nezuro zvichiratidzira uye zvichiti mutungamiriri wenyika vaJovenel Moïse vabve pachigaro pamusoro penyaya dzeuori. VaMoïse vanopomerwa mhosva yokuwana mari zhinji zvisiri pamutemo muchirongwa chekutenga kweHaiti mafuta edzimotikari kubva kuVenezuela. Mudzimai wemutungamiriri weIsrael amai Sarah Netanyahu vabvuma kuti vakashandisa mari yehurumende zvisiri pamutemo. Amai Netanyahu vazwa nedare redzimhosva kuti vadzorere hurumende mari inoita zviuru gumi nezvishanu zvemadhora. Aka akazi kekutanga amai Netanyahu vachimiswa pamberi pedare redzimhosva. Muna 2016 dare redzimhosva rakavati vabhadhare zviuru makumi mana nezvisere zvemadhora kumusikana webasa wavakange vasingabati zvakanaka. Makaterera kustudio 7 anemi muchirongwa Titanonoka Wande ndiri muWashington DC. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiriri wenyika vaDonald Trump nesvondo vakati mapepanhau maviri makuru munyika, New York Times neWashington Post, achavharwa pavanobva pautongi. VaTrump vakatsoropodza mapepanhau aya vachiti anonyora zvemanyepo nekuti anogara achivashora uye achitaura kusamira zvakanaka kwakaita zvinhu mumuzinda weWhite House. VaTrump vakati mapepanhau aya anonyadzisa America uye vavengi vevanhu. VaTrump vanogara vachitsoropodza mapepanhau aya nekuti vanoti anonyora zvavasingade. Svondo rino zvekare, sangano riri kutsvakira vaTrump rutsigiro musarudzo dzemutungamiri wenyika dza2020 rakacheka ukama nemasangano anoongorora kudiwa kunoitwa vaTrump nevanovhota. Masangano aya akanga achishandira sangano ravaTrump akanga abudisa ruzivo rwokuti vaJoe Biden vari kuratidza kudiwa nevanozovhota kupfuura vaTrump. Izvi zvakashatirisa vaTrump vakacheka ukama nemasangano aya. Zvonguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Vararidzi vanoti vacharamwa mabasa kubva mangwana chipiri kusvika musi wechishanu. Gurukota rezvemhando dzemoto rinoti ZESA iri mushishi kuedza kugadzirisa magwenya akawanda emagetsi, vachikurudzirawo vanhu kuti vashandise zuva kana kuti sola. Sangano rechidhukwiza Residence Trust rinokurudzira vagari veguta iri kuti vauye kumusangano uchaitwa nhasi mangwanani nemagweta anorwira kodzero dzevanhu paKey College mumusha weSeke. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndoti mosara zvakanaka.
Só com isso, cara.